handigoni kutanga kutaura nyaya iyoyo ndisati ndarondedzera politibhiro yatinayo parwendo runo kuti ipolitibhiro ine muono kana kuti ine maonero anoratidza rakajeka ramangwana ezimbabwe nekuti zvayakasunga zvine chekuita nemamembers of parliament zvinoratidza kuti inzira yepamusorosoro isina kumboitwa nevakambenga vachitonga vamugabe yatanga ipapa inotaura kuti utungamiriri hunenge huchifanira kuwanikwa muparamendi hunowanikwa kubvira pavanhu vakaita sei wakanzi hunobvira pavanhu vari paprovhinsi ndo zvafuma zvichitaura Herald nhasi uye kuti varwiri vorusununguko nokuti naivowo vanhu vakarwa hunde yechimurenga vanorwuzivo rwokumiririra vanhu nezvese zvatakaita panguva yapfuura kuti takarwisa tichirwira vanhu saka izvino takufanira kupinda muparamendi aiwa tiri kunzi vanei vachida kuenda varwiri vorusununguko pana chinovamisa vanongopfuura pasina chimwe chinhu chiripo saka regai mutaure masoko okutenda politibhiro yedu nokuona zvakanaka nokutiremekedzawo chinonzwa kudiwa nokudzirwa neutungamiriri hwenyika yedu kana kwakaitika zvinhu zvakadai
saka zvinoreva here kuti mudunhu munenge muine murwi werusununguko anenge achida kukwikwidza kana paine vamwe vaaroda kukwikwidza navo vanobva vamira havachapindi
havamiri chiripo kupiwa mukana wokuti vanhu vakusarudzewo asi wakanga usingawanikwi mukana iwoyu asi mukana wakadaro unenge uchiwanikwa pamurwiri worusununguko aripo iyeye zvine zvaakuita nevanhu zvavanoda kana kuti asiri murwiri worusununguko vanomira vese
vamwewo vanoti iyo nyaya yekuti maho veterans anopiwa mukana wakaita saiwoyo inyaya inenge ichityora utongo hwejekerere kana inganzi dhemokirasi vanhu vanofanirange vachingotariswa vakaenzana munoti iwemi
ichokwadi kuti vanofunga kuti mukana iwoyo ungaite sekunge watyora dhemokirasi unongova mukana wokuti zvavanga vasingambouwaniwo vaakuuwana vanhu vosarudza kupuwawo mvumo nokuti ava vanga vachitova ndivo vakatyorerwa mukana vakatyorerwa mutemo wegutsa ruzhinji nokuti vanga vasingapiwi mukana saka hapana chakashata chokuti vazopiwawo mukana sekupiwa kwaitwa mumwe munhu wese mukana